Mararamira acho sesi wangu kwakaoma kutorarama nenyasha zuva nezuva ngogara takavanda ukangonzwa kuti kwanzi nhasi vari murodhi then kubasa hautoindi izvezvizvi nezuro chaiko chaiko manheru kuma 5 o'clock vanhu vakatoti vaibva kumabasa vakadanwa kudoti dzakavhara mota vamwe vakatotorwa vamwewo vakaita zvokutojamba vakatiza hava hakutombogariki kunoku tototi isu ava vana vamabhena dai vachimbouyiwa uno kuda vachimbotibetsera vachimbotaura vona kuda zvingaita nani hakutombogariki isu vangu kunoku kwakatoma fanika mwedzi unoyu vaitoona kutoti izvo pakutoendewa kumaholiday adhisemba kwakaoma.
Tiri kunzwa kuti pane vamwe zvizvarwa zvezimbabwe vakawanikwa vachipfurwa neivava vanochengetedza nzvimbo dzakadai dzekumabhodha veimmigration. Zviri kufamba sei?
Ndakatozvinzikawo but kune nzanzi kuda vakanga voda kutiza saka ndokubva vodini vopfurwa.
Imi munoita basa rei uyezve muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvandiri kutoita kunoku izvizvi ndotogara mumasimu chero kuhora izvezvizvi handina pamwe ndogona kuzopiwawo mari yacho kwapera mwedzi miviri ende mwedzi miviri yacho hauchapiwi yose ende mari yacho mapei acho inenge ichingova 600 pfuura wozoona idzi dzokuti uchipiwa iri 1.2 wozopiwa zve kana 600 kosara zveimwe saka tinogara kumasimu kunonzi kumakekel posi pakatovanda kuti undoshanda zvakaita somataundi muri nani hazvitomboiti nokuti hamugariki.
Munenge muchiita basa rei?
Ndinochengetawo mbudzi nehuku dzavo vadzvana.
Kumusha mhuri yakakura sei uyezve muri kukwanisa here kumbodzosera imwe mari kumusha?
Kumusha ndotori nemhuri ine vana 7 then vazukuru 4.